Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kukadzi 26 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwemasangano anoshanda akazvimirira sezvo izvi zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vabuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyi vaChamisa vanenge vari kunze kwenyika, Injinia Elias Mudzuri ndo vanenge vakabata chigaro chavaChamisa. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa kunyika dzemuAfrica runouya mushure mekunge munyika maona mhirizhonga iri kukonzerwa nehurumende iyi yasiya ruzhinji rwevana veZimbabwe vari parumananzombe. VaTamborinyoka vanotiwo nhengo huru dzebato ravo dziri kugara dzakaoneswa chitsvuku. Vati vaChamisa vari kutarisirwa kudzoka kumusha mukupera kwesvondo.
Zvinobatsira kuti vazivise pachena zvaitwa neUnited States kuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe.
Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwemasangano anoshanda akazvimirira sezvo izvi zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Mugwaro raburitswa nemuzinda uyu, America inoti iri kukurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti iremekedze bumbiro remitemo yayo yochengetedza kodzero dzevanhu pamwe nekuita kuti pave nekugadzikana kunopa mukana kumunhu wese kuti ave nechekuita mukuumbwa kwebudiriro yenyika mune ramangwana. Mashoko ehurumende yeAmerica aya anouya munguva iyo vatungamiri vemasangano akazvimirira pamwe nemasangano anomirira vashandi vari kusungwa nekushungurudzwa zvisina tsarukano, ukuwo kodzero dzevanhu dzichienderera mberi nekutyorwa nemauto pamwe nemapurisa. Vanhu vanonzi vainge vakapakatira pfuti vakaenda kumba kwemiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe vachivatsvaga vakawana pamba paina amai vavo. Mapurisa anonzi ari kutsvagawo nhengo dzakawanda dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti nhengo idzi dzine chekuita nekuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera mauto akapfuura vanhu vanodarika 10 vakafa. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vanoti zvaitwa nemuzinda weAmerica zvinofanirwa kupembedzwa sezvo hurumende iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu sezvinonzi hapana bumbiro remutemo yenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvinobatsira kuti vazivise pachena zvaitwa neUnited States kuti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Sandizvo hazvina kunaka kuti vashandise mitemo yenyika nemapazi anochengetedza mitemo kuti vashungurudze vatungamiri emasangano akazvimiririra apa tichisanganisira varashid mahia vakasungwa iko zvino kubvazuro vari kupomerwa mhosva yekumukira hurumende asi mhosva yacho inenge isina nheyo dzakaibata inenge isina payakamira zvichireva kuti kushungurudzwa kwevanhu hazvifaniri kuitwa zvino patimiro takaipa zvinopa kuvhiringa basa rinenge richiitwa rekuti nyika yezimbabwe ionekwe pasi rose senyika inotiremerera inoremekedzwa inotevedza mitemo kana vanhu vachiona vanotarisa kuti ko vemasangano akazvimiririra vari kubatwa sei munyika iko zvino zimbabwe inenge yakupinda mubandiko redziya nyika dzine ukama husina kunaka nevanhu vadzo dzinosanganisira vanavietnam vananorth korea nedzimwe nyika dzine unhu husina kunaka izvi hazvina kufanira.
Saka munoona here imi hurumende ichitora mashoko iwaya ekuyambirwa?
Pane dambudziko nekuti ndinoona sekuti kuvatungamiri venyika kune vamwe vari kuda kunyanya humbimbindoga hwekuti hatinei nevanotitsiura. Vanoti kana vakatsiurwa vototsamwa vodambura makumbo segurwe. Izvozvo hazvina kunaka. Vanhu vakuru ngavabvume kutsiurwa vachiziva kuti nyaya yekodzero haisi nyaya yekune dzimwe nyika, inyaya yekodzero dziri mubumbiro renyika rezimbabwe rakabvumirana nevanhu vese kureva kuti kuremekedza kodzero dzevanhu chinhu chinofanira kuitwa nezimbabwe isina aisunda kwete. Asi hatisati tasvika ipapo nekuti vazhinji vari kutaura zvine mutindo kuzanu pf bato rinotonga vanhu vasine hanya nekodzero dzevamwe.
Hurumende yagarawo vamavhinga iri kupomera vemasangano akazvimirira iwaya mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mungazoona here imi kupindira kwana America kuchisiyawo masangano akazvimirira aya ari pakanaka nehurumende?
Kutaura kwehurumende hakusiiko, kungotsvaka kupomera nekunongedza. Dambudziko rinozivikanwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Utungamiri pane pahuri kuita zinyekenyeke panyaya dzezveupfumi. Vakuru venyika vakatadza kupedza dambudziko rehuori mukati mezimbabwe. Mutarangarira pagore ra2017 pakatorwa nyika nechisimba vachibatsirwa nemauto vakange vavimbisa kuti aiwa tapa mutangiro mutsva. Asi tiri kuona kuti aiwa zvinenge zvisiri izvo. Vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kurarama vachitya zvakanyanya mukati menyika yavo. Hapachisina kusununguka kuya. Kana vatungamiri vakangodzokera ipapo vamunangagwa vaitaura wani kuti the voice of the people is the voice of God. Ko ngavateerereka izwi ramwari riri kutaura vanhu vachichema kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa, kukwira kwemitengo yemafuta ekubikisa, kukwira kwemitengo yechingwa. Zvese izvi haumirire kuudzwa neamerica kuti kumba hakuna chingwa, haumirire kuudzwa neamerica kuti mafuta emotokari hakuna. Vanhu vari kunyavanya vari kuzvionera mukati mezimbabwe. Hurumende ngaingoteerera izive kuti kana ikagadzira matambudziko evanhu, vanhu vachairemekedza vagoitenda.
Vanga vari nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muNigeria. Zviri kubuda mukuverengwa kwemavhoti uku zvichiratidza kuti mutungamiri wenyika vaMuhammadu Buhari vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika. Nhasi zuva rechipiri sarudzo idzi dzichiverengwa muguta guru renyika iyi reAbuja. Bato riri kupikisa rePeople's Democratic Party riri kupomera hurumende yavaBuhari mhosva yekumbunyikidza zviri kubuda mukuverengwa uku. Vanopikisa muSenegal vari kuenderera mberi vachiratidzira kusafarira kwavo kwavanoti kukunda kwakaitwa nemutungamiri wenyika iyi vaMacky Sall musarudzo dzakaitwa nemusi wesvondo wapfuura. Mutungamiri wehurumende anoti vaSall vakakunda zvine mutsindo. Zvakabuda musarudzo zvichaziviswa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Matambudziko emunyika munyaya dzezveupfumi anonzi ari kuramba achiita chamuramba mhuru ukuwo hurumende isingaratidze kuti ine zvairi kuita zvinorerutsa ndima. Dambudziko remari yekunze rinonzi rasvitsa kuti vemabhazi anotakura veruzhinji vasendeke mabhazi avo nekuda kwekushayikwa kwedhiziri izvo zvinonziwo zvave kusiya vanofamba nemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji vachiona chitsvuku. Vamwe vanoti dambudziko iri rakawedzerwawo nekubuda kunonzi kuri kuita vemabhazi vakawanda muurongwa hwehurumende nevemabhazi ava huri pasi pekambani yehurumende yeZupco. Zvinonzi vemabhazi ava vainyunyuta nekusabhadharwa sezvakanga zvawiriranwa neZupco, izvo zvaivasiya vasina mari dzekuzogadzirisa mabhazi avo kana akanga oda kugadzirwa. Asi hurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo inonzi iri kuti mafuta arimo munyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaGumbo kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nezvenyaya yematambudziko emafuta ekufambisa zvikuru edhiziri, tabata mukuru weMCOS vaJohani Mufukare ava vari kutaura vakazvimirira patavabatawo vari mumutsetse wekutengawo dhiziri.
Ndinotori mukiu iko zvino Jonga, ndakatomirirawo hoping kuti by the time ndichazosvika to the pump rinenge richipo. So hazvina shuwa, pamwe ndichatongomira ipo pana apapa zvonzi rapera, and mazano kana rapera hazvisina zvokuti pane rimwe riri kuuya mangwana, hazvizikanwi kuti rinenge richizouya rini.
Chii chiri kunzi chakonzera kuti dambudziko iri ringe richidzoka vamufukari? Takamboona mazuva apera kunge zvinhu zvazvareruka.
Hurumende iri kuti pakaitika logistical problem, saka ndiyo iri kukonzera izvozvi. Otherwise dhiziri riri muno munyika, mari yokuribhadharira iri muno, asi panenge pakangoitika some logistic problem. Handingakwanisi kunyatsokutaurira nokuti handinzwisisi uye handizivi the logistical problem that happened.
Asi muchitarisawo dambudziko iri, ii dambudziko ringabata zvakadi takatarisa kune vemabhizimusi nokuti dhiziri ndo rinonyanyoshandiswa?
Rinotobatisisa chaizvo, nokuti as you say dhiziri ndo rinoshanda pamameshinari yese mumafactory. Dhiziri ndo rinodiwa pakuchidistributa zviya zvamunenge magadzirisa. Saka as far as business is concerned, rinotori serious chaizvo chaizvo.
Takambonzwa gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu vaJoram Gumbo vachitaura nyaya yekuti munyika mune mafuta akawanda kwazvo asi mari yekuti anga achibhadharwa hapana. Zvinofamba sei?
Sokuziva kwaunoita, mari yedu yakawanda iri mumaRTGS dollars. Mari yedu yemari chaiyo chaiyo yamunoziva imimi ishoma. Saka kuva nemaRTGS dollars hazvirevi kuti unokwanisa kutenga zvese zvaunoda, nokuti zvizhinji zvaunoda zvacho zvinoda maUS dollars chaiwo chaiwo. Kutaura kwandiri kuita newe kudai izvi, ndiri kunzwa nerunyeve kupe kuti pane mangwe magaraji paunongosvika uchingodira, asi mari yacho yaunobhadhara unenge uchibhadhara mari chaiyo chaiyo, not the RTGS dollar. Saka isu vamwe tose tisina maUS dollars tisu taakuuya tichisikokiwa pamagaraji aya achiri kuaccepta maRTGS dollars.
Asi iyo mari yacho iri kuwanikwa here yekuti vanhu vange vachishandisa? Nokuti vazhinji vari kunzwa kunzi RTGS dollar imari yokuti vanokwanisa kubata here vachienda naye kunotenga chinhu mustoro?
Iyoyo inowanikwa only on your bankers card. Ukaenda nebank card rako uchisvika pane ari kutengesa ane swipe machine, aiwa, you can swipe whatever amount you want. But the real physical bond note richiri kunetsa nazvino. And kana riri US dollar, iro unofanira kutova nemamwe mawaniro auri kuriita kuti uve naro. Nokuti kana uri mushandi anoshandira muno muZimbabwe, unless you are working for a non-governmental organization or an international company, unotongobhadharwa nemaRTGS.
Tiri kuona pane musika wekuti vanhu vakwanisa kuenda vachinotenga mari yekunze yeAmerica yekumabhanga. Zviri kuita here kana kuti musika mutema uchiri kungoenda?
Dai zvazvaita musika mutema ungadewa wakapera. But fact yokuti musika mutema uchip means kuti hazvikwanisiki kuti ungoinda kubhengi iko zvinezvo unosvika kuti ndipewo mayusa uchimawana, nokuti hakuna. Saka kana wakutorida uchirida chimbi chimbi wotoenda pamusika mutema ipapa.
Zvino pamusika mutema rinozowanikwa nemari vamufukare?
Ndo zvinonetsa zvacho. Ukaita laki rokuri wana mumabhangi rinenge riri kuma 2.5-2.6 ndo pariri kutambira riri ipapa. Kana ukazouyawo kumusika mutema apa dzimwe nguva rakutosvika ku4 chaiko.
Zvii zvamungakurudzira kuti matambudziko ese ari kutarisana nenyika munyaya dzezveupfumi agadziriswe?
Jonga, hatikwanisi kugadzirisa zvinhu zvedu through monetary policies nokuti hatina a currency of our own. Saka the only way tinokwanisa kugadzirisa zvinhu zvedu izvi is through fiscal policies. Fiscal policies, tadya chinhu chatiinacho, hatisi kudya chatina tikauraya. Taisa discipline into our expenditure. Izozo zvega taregera uhori. Izozo ndo zvega zvingatiita kuti tibatsirikane. Otherwise zvokuti tati RTGS dollar redu riri kutrade it so much, we have no control over that.
Avanga vari mukuru weMkhozi vaJohn Mufukare vachitaura vakazvimirira vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mazana nemazana evanhu vanonzi vakatambura nezuro manheru munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare nemamwe maguta nekuda kwekunetsa kwemabhazi nedzimotokari zvinotakura veruzhinji, izvo zvinonzi zvakakonzerwa nekushayikwa kwedhiziri mumagaraja akawanda. Dambudziko remafuta ekufambisa iri rinonzi rakatambirwawo nevemichovha nemaoko maviri sezvo vakachikwidza mari dziku takura vanhu pakufamba munzvimbo dzakawanda kubva padhora rimwe chete kuenda pamadhora ari pakati pematatu nemashanu zvichienderana nekuti rwendo rwakareba zvakadii. Vamwe vanoti dambudziko iri rakavedzerwa nekubuda kunonzi kuri kuita vemabhazi vakawanda muurongwa hwehurumende nevemabhazi ava huri pasi pekambani yehurumende yeZupcom. Zvinonzi vemabhazi ava vainyunyuta nekusabhadharwa kwavanoti vari kuitwa neZupco sezvo vakanga vakawirirana, izvo zvaiva siya vasina mari dzekugadzirisa mabhazi avo. Ukuwo dambudziko remafuta ekufambisa rinonzi rawedzerwa zvekusvika pakaipa, hurumende ichinzi iri kutatarika kuwana mari yekunze yekuti ishandise kutenga mafuta aya anonzi atori munyika nechakare. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu. Kunyange hazvo vaGumbo vaudza newzimbabwe.com kuti zvinhu zvakagadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano revemabhazi rechitungwiza Commuter Owned Bus Operators Association vaFarai Muza.
Kuziva kwandiri kuita inini hatisi kunyatsoziva kuti chiri kuitika mukati macho chaicho chaicho chii. Chatinoona isiri chekuti tinoona mota dzichifamba pamugwagwa. Kana tadziona mota dzive dzichifamba pamugwagwa tenchiti zvinhu zvese zviri mumaringe. Asi pazuva ranezuro ndopatakaona kuti mangwanani vanhu vakadumbirwa vari munzvimbo dzavanokwirira mabhazi iwayo wachishaya chokufambisa kuenda kumabasa. Vaiwa wano uwandu wakawanda chaizo. Zvokuti isu nemotikari dzedu kana takungwe tobasa redu ratagara tichiita kare tichiwafambisa vanhu kuenda kumaguta. Naizvozvo zvinhu izvi zvakasvikira kumanheru zviri zvokuti kurengi especially pachidhomiti patinotakurirawo vanhu vakanga vane uwandu zvakanyanyisisa. Ininiwo ndakanga ndatopedzawo basa kuma10 dzekumanheru. Ndakazofonerawo vamwe vakomana vangu vari paringa vakati mudhara kunoko vanhu vakati wandei chaizvo zvokuti dai mamuri vamwe mune tu dhiziri zvishoma maita kuti mota dziuye kunoko vanhu vadi vakwanise kurara vari kumba. Ndakazotumirawo mabhazi mairi akasvika akawana vanhu akatouya aine sendi achiendesa vanhu kumastesheni kuchitungwiza. Saka ndo chimiro chatakaonawo nezuro ichocho. Asi zvizhinji zviri kuitika kuti tingati kushomeka kwemabhazi kana kuti chii takavo negadziko nezuro.
Asi urongwa hwenyu nezupko huchiri kuenderera mberi here hwamaiisa mabhazi kuzupko nokuti zvava zvichirerutsirawo veruzhinji?
Veruzhinji vanga vakarerukirwa zvikuru sei. Zvikuru ndingataure nenyaya yekuti mitengo yekufambisa atoti mafezi anenge ari stable. Zvei zvokuti unongoziva kuti kana kuri chitungwiza city $50. Saka izvozvo zvanga zvakareruka nekunaka zvikuru sei. Zvekuti munhu waaikwanisa kubhajeta kuziva kuti inini ndee ndichienda $50 kuguta, $50 kudzoka kumba, anobhajeta pamwedzi oronga upenyu. Chinozopa dambudziko kazvikuru sei kana paitika kuti pashaika transport. Zviyo zvinokonzerwa nekushomeka kana kungave kwemafuta edzimotikari. Vemakombi zvino vanenge vaakuchitora semukana wekungokwidza mari idzo dzedze zvokuti anopedzera vakuma$2.50, $3 munhu waorasika bhajeti. Vanhu nezuro pandakanotora vanhu muguta inini nebhazi vanga vakaungana vachiratidza kubatikana zvakanyanyisisa nekuti vakaenda vasina kugadzirira mari idzo dziye dzanzi akutaurwa nemakombi.
Saka dambudziko redhiziri riri kubatayiwo sei? Tiri kunzwa kuti rinenge ratowedzera.
Isusu tiri kutoona kuti dhiziri iro riri rakakwira kuenda pa$3 something, asi tiri kutoenda mumaqu. Nezuro handingangoti ndakarara nezura, nhasi ndarara dzichienda kuma25. Ndakanga ndiri pamutsara mabhazi iwayo andabva unotakura vanhu nokuti vanhu ndakavasvitsa kuma12 sek1 and 2. Saka ndakazozodzokera futi kumvura chena kuchinhamo kunomakiwe dhizel. Ndikazobva ipapo dzaakuenda 25 kuti ndimise mabhazi aya akwanise kudi kutakura vanhu kuseni. Saka dambudziko redhizel tikuriona nekuti mitsara iyeye iri kutanga zvekare. Ende unoona kuti sezvakaita izvine zvibhazi zvinenge zvatuapo pane zhowe zhowe risingaite nenyaya yekuti ndopedza pane pachiwanika paniki pane dhizel.
Vanga vari mutauriri wesangano revemabhazi rechitungwisa Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunare kuchitungwisa neStudio 7. Munyori mukuru wesangano reInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC mudunhu reAfrica vaKwasi Adu Amwankwa avasvika munyika nhasi vakapedza zuva rose vakavharirwa nevebazi rinoona nezvekupinda munyika vaburiswa muusungwa uye vave kutarisirwa nekuenderera mberi neurongwa hwavo munyika. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
VaAmangwa avo vanobva kuGhana vasvika munyika nhasi mangwanani vaine magwaro avo akakwana uye varebwa vachipinda munyika vakatoenda kuhotera kwavari kugara. VaAmangwa vati vashamisika vanhu vekuimmigration vave kuti vanofanira kudzokera kunhandari yendege yeRobert Mugabe International Airport uku vapedza zuva rese vave kutyirwa kuti vachadzorerwa kunyika kwavo. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions iro rakavakoka nemasangano anomirira vashandi muAfrica anyorera kuhurumende yeZimbabwe achisvora mabatirwo avaAmangwa pamwe nekuti hurumende yeZimbabwe ipo chikonzero chekuvavharira. ZCTU yakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court uye gweta ravaAmangwa vaobhei shava vaudza Studio 7 vanoda kuti bazi rezvemukati menyika ritsanangure mabatiro araita vaAmangwa.
Taenda kudare guru reHigh Court nhasi tichikanda mapepa ekuti nyaya yekuvharirwa kwe client yangu vakwasi kunzi ikwe nechimbi chimbi tiri kuti isusu kuvarirwa kwavaita kuri kunze kwemutemo nekudaro tiri kuda kuti dare guru raipot riti ministry of home affairs na iwo immigration vamusunungure nokuchimbidza kana kuti vamuunze pamberi pedare vozotaura ivo zvikonzero zvinogutsa zvaita kuti vamuvharire nokuti isusu tiri kuti zvese zvaitika zviri kunze kwemutemo hazvimo mubumbiro remutemo weZimbabwe kana chikamu chipi zvacho chemitemo inoshanda muno munyika.
Munyori mukuru weZCT Yuva Jafet Moyo vaudza Studio 7 kuti vamangwa vazoburiswa manhero ano uye vanofunga kuti kumhanya kudare kwavaita ndiko kwaita kuti hurumende idzokere kumashure panyaya iyi. Vamoyo vasangana navamangwa manhero ano uye tariro yavo ndeyekuti vachaenderera mberi nemisangano yavo. Vamangwa vachasangana nevakuru vakuru veZCTU vachinzwa nezvekusungwa kwavakaitwa pamwe nekunzwa kuti zvinhu zvamira sei munyika. Vachasanganawo negurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, International Labour Organization pamwe neEmployers Confederation of Zimbabwe. Zvichakadai vamwe vanoita mitambo pamaterevhizheni pasi pekambani yeBusstop TV, Samantha Kureya kana kuti Gonyet na Sharon Chideu kana kuti Magirazi nasi vambosungwa nemapurisa eLaw and Order vakabvunzurudzwa pamusoro pemumwe mutambo wavakaita vakapfeka mbatya dzemapurisa. Gweta ravo Valizwe Jamela veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vaburitswa vasina mhosva yavapomerwa, asi Gonyet audza Studio 7 kuti abvisa faindi uye kutaura kuno mapurisa amudaidza zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sakangano vateereri kuti muchirongwa chedu chevechidiki nhasi cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvangu yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanobuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kumisa kushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwemasangano anoshanda akazvimirira sezvo zvichikanganisa chimiro chenyika pamwe neramangwana mune zveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Nhlolanja 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa agcine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa ngokulingisa behlekisa uZulu. USamantha Kurea waziwa ngelokuthi Gonyeti lomngani wakhe uSharon Chidewu. Umanyano United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million ababhekane lendlala embi kakhulu eZimbabwe lonyaka. Uhlelo lukahulumende lokuthi isisindo sedola seMelika sibekwe ukuthi liyabe lifunakala okunganani mhlalokho okuthiwa ngesilungu willing buyer willing seller luqale ngendlela engayisiyo. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Siyaxolisa zulukandaba, imitshina yethu lokhu ingasebenzi kakuhle, kodwa ke sizaba sizama ukuthi silungiseke imitshina yethu. Amapholisa agcine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa ngokulingisa behlekisa uZulu ama-comedies ngaphansi komsakazo kamabonakude osebenzisa enkundleni zokuzilibazisa we-Bustop TV. Unkosazana Samantha Kureya, owaziwa ngelokuthi Gonyeti, lo Sharon Chideu, yena osebenzisa igama lokuthi Magirazi. Ababili laba abakhululwe kungela cala abaletheswayo. Bebethethwe ngamapholisa ohlangothi lwe-Law and Order olweZimbabwe Republic Police. Igqweta ebelimele ababili laba ngumnumzana Lizwe Jamela ngemva kokuthunywa ngabenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amapholisa abefuna ukwethesa ababili laba umlando wokubangela imisebenzi engelakhanda i-criminal nuisance. Emdlalweni abawenza betshengisa ububi bamapholisa kwezokuhlukumezwa kukaZulu emdlalweni abawenza begqoke impahla yamapholisa betshaya abantu. Kolunye njalo udaba, umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million, ababhekane lendlala embi eZimbabwe lonyaka, njalo abadinga usizo lokuphuthuma ngokuphuthuma. Ngokunjalo, umanyano lo uthi uzathumela iziphathamandla zawo eZimbabwe kusasa ukuyahlaziya umumo ukuze wazi ukuthi ungaphathisa njani. Ukuphuza kokuna kwezulu lonyaka kwenze abantu abaningi behluleke ukulima. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lowake waba ngummeli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Bednico Bebe yena othi umumo esigabeni sakhe mubi kakhulu.
Abaningi esikhuma nabo abafike emabhenki bahlangana le nkinga yokuthi ama-company yiwothwa khona anikwa ithuba ukuthi bathenge kumbe lokuthengisa. Umuntu kazana nje ukhanya kuhlupha nje nxa angaphandle kokuthi nxa umuntu evele ethengisa engelandaba lokuthi intengo yakhona injani, ngoba abantu bayakhonona bayakhalakhala besithi intengo yakhona ikhanya iphansi kulaleyo ezizakala emkambo. Kungathi bayangenangena nje bethengisa, kodwa ababaningi njengalokhu kathi sikukhangelele.
Yona intengo imi njani ezitolo lapha kulandela uhlelo lonalolwana olwe-monetary policy?
Intengo kayikaguquki, ngoba kuthatha isikhathi phela njengoba yasisitsho nje ukuthi inkinga yakhona yaqalela khatshana yokuthi abantu bathenga imali yangaphandle emsikeni. Ujithi izimpahla abalazo bathesi abalazo kwistok, izimpahla ezathengwa ngentengo yani ephezulu 1:4 kumbe 5 kuzawukise kule engxenye kuzawuthengisela, njengoba phela ngibesithi ukuthi intengo leyani ye-1:2.5 inikezwa osobhizinisi lamakhampani ababezele behlwa khona yibaba abangenisa impahla ezigqakathekileyo ezokulungisa ezinye impahla ezithengwe ezitolo.
Luthe lusethulwa uhlelo lwe-monetary policy lapho sezwa abanye besithi umkambo wensitha i-black market yokuthengisa imali usuzaphela. Ubona kusenzakala yini lokhu njengoba sisizwa kuthiwa i-rate yakhona ilokho iphezulu emkambo wensitha?
Ya, abanye abakobulawayo bathi khona othiphatheleni bebekhonona bekhalakhala ukuthi sebebalutshwane, ngoba phela esifane sikwazi ukuthi amakhampani osobhizinisi yiba ababethenga imali eningi emsikeni omnyama lwana. Nxa sebenikezwa ithuba lokuyathenga amabhenki baza ukutsho ukuthi sokukalutshwane ukuthi baye emsikeni eyomnyama. Kodwa eHarare kulokhu kulokukhuluma okukhona ukuthi kusathengwa basathenga imali emsikeni omnyama i-rate yakhona ilokhu i-1:4 kumbe 5. Utsho ukuthi nxa sokuthiwa khona engxe kuzaphela akukapheli kathesi. Okwakathesi kulabantu abambalwa ababelokhu bethenga imali e-Roodepoort kumbe e-Staten emgwaqweni.
Okukuthi kuyini okungenzakala kunsukwane ezilandelayo ngokubona kwakho?
Engikubonayo ukuthi kuzabe kula maqembu amabili ama company labo so business bayagcina ngoba bekhalakhala besithi bona imali abayizizayo ebank ilutshwane nxa kungadingeki indlela yokuthi imali entengo yebank ikhweze isuka ku 2.5 inxa kusuka ku 3 kumbe ku 4 kuzaba lezi mali eziningi eziyabe sizithengisele ebank. Njengobona kwamina kungaba yinto ezakwenzeka ngokwesikhathana ngoba abantu abaningi bevele bebehlonda ukuthenga ngaphandle ngoba sokubotshwa kulabantu abavele ababethiweyo amapholisa lawo ayebehambahamba abagcina nje abantu bayagcina nje sebejayele ukungena ebhenki loba into ngakhona engathi phansi kodwa baye beselelothando ukuthi bangene ebhenki lapho kungahluphi.
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa. Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare, ekhuluma ngodaba lohlelo lukahulumende lokuthi isisindo sedola leMelika sibekwe yikuthi liyabe lifunakala okunganani mhlaloko okuthiwa ngesilungu yi-willing buyer, willing seller. Okwamanje-ke sengilitshiya-ke ezandleni zikantungameli Nkomo ebexoxa-ke lo mnumzana Abednego Bhebhe owake waba ngummeli weNkayi South edalelwe ephalamende bekhuluma-ke ngendaba yendlala ethiwa yona indlala yakhona izahlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million lo umnyaka. Hayi ke Zulukandaba siyaxolisa, njengoba ngengatsho ke imitshina yethu hayi ayisebenzi kahle lamhlanje, ikhanya ibanjwe ngungqwaqwane, kodwa ke siyazama ngamandla ethu wonke ukuthi silethuleleke indaba zethu njengensukwini. Siyaxolisa njalo ke Zulukandaba, imitshina yethu kayihambi kahle. Amadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa basole abanye babo abathe kusehlakalo sikamfundisi Alf Lukau odabuka kwele DRC webandla lokholo ele Alleluia Ministries owenze kwabonakala angathi uvuse umuntu wabafileyo. Lesi senzo sesithukuthiseli kakhulu izizalane zakhele South Africa lohulumende. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Hey!
Lo msindo wemihlolo kamfundisi Alf Lukau ebonakala emfanekisweni ebulenjini be-internet imtshengisa evusa umuntu obebikwa eselamalanga amabili efile esefakwe lasebhokisini kuba angcwatshwe. Lesi senzo sobuqili ngenjongo yokuzidingela abakhonzi sisolo kakhulu ngabaningi ngemva kokuvela kokuba lo obekubikwa ukuthi ufile akulabo fakazi bamapholisa lesibhedlela ukuthi ubefile, kanti njalo lenkampani yokungcwaba okuthiwa yiyo ebisiyaqhuba umngcwabo wakhe isithi kayizange ibe nesidumbu salowo muntu. Ukuvela kwembiko ethi abafakaza imfa yalowo muntu ngabeZimbabwe laye evela kulelozwe sekutshiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zizonde ziganunwabo. esizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi basele bengalankani.
Kuyadanisa futhi kuyayangisa ukutholakala kwabantu bakithi bethinteka phakathi kwehlazo elingaka elithuse umhlaba wonke ukuthi umuntu uyavuswa esefile.
Le yinto egcizelelwa ngomunye wesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama.
Kusithelela inhloni thina abantu baseZimbabwe ukuthi siphatheke entweni ezinjengazo nalezi. Singabe sihluphekile sifuna imali kodwa ngibona kuyinto engaphandle.
Umbathi Ntambo Gaja lwezomdabu kwele South Africa usekhuthaza ikomishini ebona ngezenkolo ukuthi ivikele umphakathi kubafundi abafana lolukawu. Kati komgcini isihlalo wale ikomishini unkosikazi Thoko Mkhwanazi Xaluva uthi bahlela kuyabophisa umfundisi lukawu.
Bekufanele ukuthi umfundisi lukawu abe esemise umsebenzi sekuhlolisiswa ngalesi isenzo sobunyamazana asenzele sona.
Usenjalo igqwetha elimela inkampani yongcwabo iKings and Queens okuyiyo elemota okuthiwa ibithwele isidumbu salo okuthiwa uvukile. U-advocate Mafu uthi bahlela ukuyavula icala ngoba imota yabo isetshenziswe ngokungekho emthethweni njengoba bengazilutho ngalo umuntu okuthiwa yibo abebephiwe umsebenzi okumlungiselela ukuthi ayingcwatshwa.
Umtshayeli wethu usuke kithi engelabhokisi engelasidumbu kodwa elemota yethu kuphela. Sengithole umlayo wokuthi sethese laba bantu icala lokungcolisa igama lethu.
Indaba zabafundi abenza ukubi besebenzisa iBhayibheli kwele South Africa ziyanda ngokoqela ababamba iganyavu abadlisa abantu inyoka loba utshani. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Ndlapho.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bathi ensukwini ezintathu ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane ezithobamu nomunye i-9,000 abasuswe endaweni eyathunjwa ngamalwecatsha awe-ISIS kwele Syria. Uhlangothi lwe-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kwele Syria luthi iningi lalaba bantu ababaleke emzini owegabaguzi ngabesifazane labantwana. Inhloko kahulumende yakwele Bhilitane uTheresa May ubike ukuba uzavumela amalunga edale lephalamende ukuthi avote kuzibopho zake ezihlela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano wamazwe aweYurophu kungela migoqo yokumele kulandelwe ukuze kulotshwe isivumelwano lamazwe angamachumi amabili lathobami nembili aweEuropean Union. Uhulumende weZimbabwe ucine ekhulula unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenza emhlabeni jikelele ebona ngezwekazi le-Africa ye-International Trade Unions Conference, ITUC, Africa, umnumzana Kwaisi Adu Amankwa, obezabonana labenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Amankwa ubekhangelelwe ukuhlangana labogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu abenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization, ILO, lemela abaqhatshi Air Employers Confederations of Zimbabwe, MCOS, ukuzabona umumo elizweni ukuba uyisima kanjani ngemva kokubotshwa kweziphathamandla ze-ZCTU ezigoqela umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele kule nhlanganiso kanye lomkhokheli wayo umnumzana Peter Mthasa ukuze kuxazululwe okwenzakalayo elizweni. Unobhala jikelele we-ITUC Africa ungene eZimbabwe namhlanje ekuseni waya ehoteleni lapho bekumele ayehlala khona, kodwa iziphathamandla zikahulumende zamlandela zamthatha zamusa enkundleni yendizamtshina eye-Robert Gabriel Mugabe International Airport, lapho abikwa ubegcinwe khona ngaphambilini kokukhululwa enikezwa ezandleni zamagqwetha akhe. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba.
Njalo ezodingisisa ecazulula ukuthi kungabe kwahamba njani, izinto zimi njani, sisebenza njani njengama trade unions ngemva kokuba kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa kwethu. Uthe ngemva kokuba esengenile phakathi kwelizwe wayafika endaweni yakhe yokulala Jemison Hotel, wabona eselandelwa ngamapolisa emigration, bafika bamthatha bambisela e-airport.
Umoyo ulandisa njalo phezu kwabakucabangela ukuba uhulumende ubefuna ukukwenza.
Sibona engani uhulumende uhlose ukuthi amdeport. Asikwazi ke ukuthi bamnika cala bani. Kodwa kusimangalisi ke ukuthi uhulumende ikho akwenzayo. Sicakubona ke uhulumende ekwenza lokhu ngeminyaka edlulileyo.
Uthi akuqali lokhu okwenzakale ku-Amankwa esithi zikhona ezinye izethekeli ze-ZCTU uhulumende azibuyisela emuva.
Alisisiyame, abekhosathu, the Coalition of Black Trade Unions of America, ngabanye abakulisti yabantu abathathwa emahoteleni yabo badiphothwa bengalacala ukubuya nje bezonika i-solidarity le-ZCTU. So sizwa ubuhlungu ngalokhu okwenzakeleyo kukhwesi namhlanje ekuseni. Sesingazama ke lathi ke lezo ngendlela zonke ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyaphumelela ukuthi abuye azahlangana lathi.
Umoya uthi abanye abekade kumele babuye lo Amankwa bevela esikolweni se-ITUC bahle balelwa ukubuya elizweni ngokuncitshwa amavisa.
So akusimangalisi lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi bonke abafuna ukuvakatshela izisebenzi lapha ekhaya, abafuna ukuvakatshela i-ZCTU bancitshwa amavisa. Ama-countries lawa angadinga amavisa bafanele bezingenele kuphela, sebebotshwa ke emaborder, ema-airport bebiselwa ngamuva. Into esiyikhangelele ukuthi aluba nje i-UN kufanele ke ikukhangelesise ukuthi kungaba ikuhlalisana yini lokho.
Igqwetha elimela u-Amankwa umnumzana Obey Shaba uthi ubeselukhweze emthethwandaba we-High Court lolu daba ngaphambilini kokuba akhululwe. Ulandisa ngahlangane lakho ngesikhathi edinga ukukhulumisana lomuntu wakhe enkundleni ye-Robert Gabriel Mugabe International Airport lapho abekade egcinwe khona.
I went there and I was told that I was not allowed to have an interview with my client at the moment. So effectively, I've been denied access to my client. What I'm in the process of doing right now is to go back to the head office in town, immigration head office, and complain that I've been denied access to my client. It is his constitutional right to legal services. And I will see how they are going to deal with the matter.
Unobhala jikelele we-ZCTU uthi uze wenelisa ukuhlangana lo-Amankwa ngemva kokukhululwa kwakhe namhlanje ntambama, ethi ukugijimela kwamagqwetha akhe emthethwandaba yikho kungabe uncede ukuthini akhululwe. Umoyo kubegeti ulethemba lokuthi uAmankwa uza kwenelisa ukuqhubeka ngemihlangano yakhe leyinye inkokheli yeZCTU. Uzaphinda ahlangane njalo lomphathi ntambo wezisebenzi uDr. Sekayinzenza, abameli benhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization kanye leyabaqhatshi eye-Employers Confederation of Zimbabwe. Ngakolunye udaba oluhambelana lalolu, amapholisa akhulule abesifazane ababili abenza imidlalo yokulibazisa ngokuhlekisa uZulu, ama-comedies, ngaphansi kwenkampani ye-Bus Stop TV. Unkosazana Samantha Kureya, owaziwa ngelokuthi Gonyet, lo Sharon Chideu, owaziwa ngelokuthi Magrazi, bakhululwe kungelacala abaletheswayo. Ababili laba bebethethwe ngamapholisa ohlangothi lwe-Law and Order ngaphansi kweZimbabwe Republic Police, ZRP. Obemele ababili laba ngumnumzana Lizwe.
Le Royal Destiny lisipha ingoma ethiwa icilongo lisigqibela ke uhlelo lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amapholisa acine ekhulula abesifazane ababili abenza imidlalo yokuzilibazisa abazakala ngokuthi nguGonyeti lo Sharon Chideo umanyano we United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu ababhekane lendlala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Igama lami nguChris Gande.
Uzolithola likona, uzolithola likona, uzolithola likona.